taona gavana ve Texas vachi saina biri mtemo wokuchinja maitirwa achaitwa kuvota muno muTexas. Biri iri vari saina vachitaura kuti ibiri richaunza yatingati pachirungu integrity pama elections vachiti rakanangana nokuda kudzivirira nyaya dzokubira ma elections kunyanya hazo pasina umbo wokuti ma elections akambobiwa hawo muTexas kana muno muAmerica.
Zvimwe zviri mubiri iri ndezvipi?
Biri iri rinotaura zvinhu zvakawanda stereke richidzivirira zvimwe zvinhu zvarinoti zvingava zvichikanganisa yatinganzi integrity yema elections. Chikunyanyanya zvinhu zvakaita senge kuvhota usiku ngati overnight voting. Ma elections mutemo uyu unotaura kuti ma voting station achave achivharwa na 7 o'clock. Zvichireva kuti hapachisina kuvhota after work, atingati kana mavapedza basa. Chimwe chikutaura futi mutemo ndechekuti hapachisina inganzi drive through voting. Iyo yaive ichiita kuti pasanyenye kuita mitsetse yakawanda vanachinovhota, vanhu vaingovhotera vari mota dzavo vachingosiyawo maballot papers avo vachivhota vachingoenda. Mutemo uyu uri kuunza futi atingati mapenalties kune vanova vachifungidzirwa kuti vari kubira maelections, tichiti pachirungu iri kucreata new election penalties for vanenge vachivhotesa. Mutemo zvakare uyu uri kutaura uchiti uchaprotekta andinganzi mapartisan poll watchers, avo vanenge vakamirira mabato avo vanenge vachionawo maelections kuti ari kufamba sei. Uri kuwedzera masimba kune vanhu ivavo kuti vakwanisewo kuva vachiongorora maitirwo anenge achiita maelections muzuva racho remaelections. Mutemo uri kuinzawo zvekare yatingati new requirement yokuti pama mail-in ballots, pama mail-in voting, munhu anofanira kuprodusa pakurequesta ma mail-in ballots anofanira kuprodusa yatingati ID. So mutemo wanga uripo wanga asingati munhu anofanira kuprodusa ID, but uyu munyuwani wavo muTexas munomu uri kutaridza kuti vari kuti munhu achave achiprodusa ID kana achirequesta ma ballots anonzi ma mail-in ballots. Uri kuenza zvekare mutemo wokusunga avo vanhu vangave vachida kubatsira vanhu kuti vanovhota. Kudhara taiona kuti pane masangano kana ma individuals aibatsira vanhu kuti vawane atingati ma mail-in ballots vasina kumakumbira. Saka iko zvino mutemo uri kutaura kuti ichava mhosva yekutumira vanhu ma ballot papers yayo pamutemo munyuwani, ende ichava yatingati felon. Paiswa futi anonzi manew rules ekubatsira avo vanenge vachida kubatsirwa musi wekuvhota. So muchidembo tingati ndio manew rules aripo, mutemo munyuwani uripo waiswa nava Greg Abbott wekuTexas.
Vamasiye, ko vasingadi biri iri vari kuti vanoti?
Mutemo uyu wa isangana ne yatingati kusafara kwemademokrats nevanhu vanomirira kodzero dzekuvhota, vachiti mutemo uyu unoita go to attack yatingati sacred right yekuvhota muconstitution. Vanotaura vanoti kuvhota hakufanhi kuve kwakaoma kuita, kunofanira kuve kuri very easy kuti kuitwe, kuti right yatingati pachirungu fundamental ionekwe ichisvika kune wese newese munhu zvake anokwanisa kuvhota, kuti akwanise kuvhota musi wekuvhota wacho. And tinoona kuti mademokrats kuTexas kunogwa vakambozama nepavanogona kuti vaiti atingati advocacy yokumisa kana kudelaya kuti izvi mutemo uyepo. I think mwedzi yapfuura ya mademokrats ekuTexas akambo boycotta ma sessions eku 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 no ku Texas kuti mutemo uyo usa pinze pati hapana chakabuda pane izvozvo.
Pane zvinogona kuitwa here kuti bhiri iri risave mutemo?
Mutemo uyu uchapinda into yatingati effect after 90 days, 3 months. So pakati panhasi ne 90 days, 3 months zviripo izvi. Chingaitika nechekuti kuda matingati ma federal lawmakers anokwanisa kupasa mutemo unenge uchitaura wo kuti ma rights uchilaborate ma rights ekuvota muno ma America. But zvekuti uyu mutemo uyu wawaiswa na Greg Abbott unogwa kunzi uri unconstitutional. But izvi zvofanira kuitika within 90 days zviripo. And futi chinokwanisa kuitika futi ndezvekuti Senate inokwanisa kuacta ichipasawo zvekare mutemo uri yatingati widespread unoaffecta kuvota muAmerica yese, uchisanganisira muTexas munomu, kuti kutaura kwavanenge vaita muSenate, mutemo wavanenge vabudisa muSenate unokwanisa zvekare kurenda yatingati mutemo waiswa nanhasi na Greg Abbott kuti uve uchinzi hauna kukodzera. Saka muchidimbu tinoti mutemo waiswa na Greg Abbott uri kuaffecta population yemuTexas inova 16.6 million wapinda wasainwa nhasi and wa mutemo, but uchatanga kushanda after 3 months 90 days.